ndasangana naro asi rinoda kuchoropodzwa zvakanyanya.
Ndezvipi zvamunoda kunanga ipapo?
Chekutanga ndechekuti Professor Hanke vane nzira yavanobwerengedza sengo kukwira kwezvunhu panyika. Nzira iyoyo twirirani nayo ndava nzira iyi ingasanganidzwa nokupima nyoka negai iyo iripo. Nekuti vanenge vachiita zvokutandurira vachitadza kungoti dyo kuti mutengo kana wakwira padhora ukaenda pa$2 zvinorevei pachikero chinorava kukwira kwezvinhu. Chepiri ndechekuti hongu hatirandi kuti mitengo yakakwira zvakanyanya kunyanyanyanya kumaZimbabwe dollar panguva yatabva iyi zvinotaridzwa nekushayiwa simba kwakaita mari yedu yemuZimbabwe.
Izvi zvochireva kuti kudii izvi vagwanyanya izvi?
Zvoreva kuti mitengo yemaZimbabwen dollar inenge ichitarisirwawo kuti inge ichikwira, asi kwete kukwira kusvika panorebwa navaHange apo Professor Hange, aiwa apo hatibvumirani napo. Ndotorine chikero chedu chekuverenga mitengo yemaZimbabwen dollar hachisviki ikoko, hachitombona naviri ikoko.
Neimwe nzira muri kuti Professor Hange vari kunyepa here zvavari kutaura kana kuti maonero ari kungosiyana?
Zvinoda kuti zvinyanya kuongororwa zvigarire pasi ongororwe kuti ndizvo here, asi ndinoti handizvo. Nekuti kuzimusati uko inflation iye yemaZimbabwen dollar iriko haichauri kusvika pakadaro.
Iyo hurumende ine zvairi kuita here zvinobatika mukurwisana nenyaya yekudonha kwedhora?
Ndinoti hurumende iri kushinaira zvakanyanyisisa nekuti Zimbabwen dollar ndiyo mari yedu. Zimbabwen dollar ndiyo yatinofana kunge tiririkira zvakanyanya kunyanyanya variku vanga guru rehurumende nevavanoshanda navo vemonetary policy. Ndizvo vanofanira kunge vachiita izvozvo. Saka vari kurwisa zvakanyanya. Chanzwa pamonetary policy statement yedu yatakatarisira anytime from now.